vamwe vari kuratidzira zvinhu zvavo pazeta ITF yegore rino vanoti chirongwa ichi chinoramba chakakosha sezvo chichivapa mukana wekuzvishambadza zvisinei kuti zveupfumi munyika hazvina kumira zvakanaka. Vasasha Zanai ndivo mumwe wevakuru vakuru vekambani yefamily castings private limited iyo inogadzira simbi dzakasiyana siyana dzinoshandiswa mumigodhi pamwe nemumaindastiri. Vazanai avo vati kambani yavo yakavambwa mugore ra1992 vatiwo gore rino ndiko kekutanga vachiratidza zvavanogadzira pazeta ITF vachiti vakaona kuita izvi kwakanakira kambani yavo. Amaisikanga zvokuhle Smiley ndivo mukuru wezvekufambiswa kwemabasa mukambani yeMillennium Footwear iyo inogadzira shangu. Amai Smiley vati sezvo kambani yavo ichigadzira zvinhu zvainozotengesa kune vanhu vanozozvitengesawo zvakakosha kuti zvishambadze pachirongwa chakadai seZera ITF.
So my customers are negative that you would use the manufacturer. So here would like to give it to me and I want to store most of the stuff.
Vasilimon Mpupa vanoshanda mukambani yeNamibia Port Authority inova kambani yehurumende yeNamibia inoona nezvekufambiswa pamwe nekuchengetedzwa kwezvinhu zvinosvikira pamahombekombe egungwa munyika umu. Vamupupa vati rino ndiro gore rechitanhatu kambani yavo ichiuya pazera ITF vakatiwo hapana zvavati vaona zvinobatika zvati zvawanikwa nekambani yavo nekuve muchirongwa ichi asi vati vanotarisira kuti izvi zvichachinja.
Tarisiro yedu ndeyekuti tikwezviri indastri nemabhizinesi emuzimbabwe kuti vashandise poti yedu yeworldispay nezvose zvatinokwanisa kuvaitira ipapo, asi pari zvino izvi hazvisati zvaitika nekuti hapana zvinhu zvakawanda zvinobva kumuzimbabwe kana kuuya muzimbabwe kuchishandiswa poti yeworldispay. Zvinhu zvakawanda zvatiri kuona zvichiunzwa muzimbabwe kubva kuworldispay imotokari dzinenge dzatengwa nevanhu vemuzimbabwe kujapani kana kune dzimwe nyika.
Hurumende yeNamibia yakapa hurumende yeZimbabwe nzvimbo yepanosvikira zvinhu zvakasiyana siyana zvinoda kutakurwa nezvikepe muguta reWalvisbay. Vamupupa vati vanotarisira kuti kupera kuvakwa kwenzvimbo iyi uko kunotarisirwa kuitika pakati pegore rino kuchaita kuti Zimbabwe iwedzere kufambiswa kwezvinhu zvinobva kana kuenda mhiri kwemakungwa ichishandisa Walvisbay. Pari zvino Zimbabwe inonyanya kushandisa guta reBeira riri munyika yeMozambique. Gore rino nyika 14 dziri kuratidza zvigadzirwa zvadzo uye nzvimbo inosvika zvikamu 60 kubva muzana zvenzvimbo dzekuratidzira zvigadzirwa yakatorwa nemakambani akasiyana siyana. Mutungamiri weNamibia vaHage Heinhob ndivo vachavhura zeta ITF yegore rino zviri pamutemo nemusi wechishanu kubvumbi 28 uye mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanotarisirwa kuve varipo pachiitiko ichi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.